Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance, vatendai biti, vaudza vatori venhau nhasi kuti havasi kufara nemhirizhonga yakaitika kwaMutare neZuro, inonzi yakasiya motokari yavachamisa yaboorwa nemabare epfuti. Mhirizhonga yakaitika kwaMutare, iyo yanzi navabiti yakakonzerwa nebato reZANU-PF, inouyawo vhiki rimwe chete mushure mekunge vachamisa vakapukanyirwa mahwindo eimwe motokari yavo kwacharumbira mudunhu reMasvingo, nevari kunzi inhengo dzeZANU-PF. Vabiti, vati zvakaitika kwaMutare izvi, zvaiva zvakanangana nekupfuudza upenyu hwavachamisa. Zvataurwa navabiti izvi, zvatsinirwa nemutauriri weMDC Alliance, Muzvare Fadzai Mahere.
Isu seMDC Alliance hatisi kufara zvamuchose nekurohwa kwakaita mota dzaPresident Nelson Chamisa pavaifamba kuenda kwaMutare neZuro. Pangu pane makororo eZANU-PF, vangu vakabata mapanga, vangu vakabata pfuti, vangu vakabata zvakasiyana siyana zvavaishandisa kuti vateme mota. Kune mabullet holes 2 nepfuti dzakarova mota nepfuti 2 dzakarira. Isu seMDC Alliance tikurudzira kuti nyaya mhirizhonga kana kuti political violence ngaimiswe munyika yedu.
Vabiti vakurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC kuti rione kuti paitwa nhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vabiti vati nhaurirano idzi hadzifaniri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue, vachiti gungano iri harina charinobatsira. Muzvare Mahere vatiwo nhaurirano pakati pavamunangagwa navachamisa ndidzo dzinogona kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika.
Tukukumbira SADC neSouth Africa nenyika dzose dzinopoteredza Zimbabwe kuti dzikwanise kudzora vaIDMNANGAGWA. Isu tinotaura kuti pakasaitika mapolitical reforms kana kugadziriswa kwenyika nedialogue zvakare, hatizokwanisa kuve nerunyararo munyika. Tukutoona kuti ZANU-PF yasimbirira nenyaya yeviolence, zvinova zvinhu zvinokatyamadza zvikuru isu takatarisana nemaelection a 2023.
Asi mutauriri wemutungamiriri weMDC TV Lloyd Damba vati matambudziko akatarisana nenyika haasi matambudziko anokwanisa kugadziriswa navamunangagwa navachamisa vari vaviri chete.
Isusu tinoramba nhaurirano dzekuti dzinoenda dzine maconditions kuda kuzvita mwari weZimbabwe. Kana kuda kunonzi pachirungu kumonopolize political space, tinenge takutocreata madictator in the opposition circles. And hatisaramba tichicreata a dictator in Emmerson Mnangagwa. What we are trying to do isu seMDC ndezvekuti tira kuti tirepresenta vana vese veZimbabwe vane nzara. Saka zvavari kutaura kuti nhaurirano dzinofanira kunge dziri pakati pavanhu two, maproblems ari kuitika muZimbabwe haasi yavanhu two. Hatidi mapreconditions. Saka iyo kana vachiti hanzi ngavatitaurirane 3 years after the elections, vachamisa vangu vachiramba nhaurirano. Nhasi chaona chii chanaka chavada kutaurira navamunangagwa nekutiona kuti vamunzora vati ngatitauriranei. Handizvo zvinoitwa nekuti isu hatisi kukontesta navachamisa, hatisi kukontesta nechechi, hatisi kukontesta, tinoda kukomplimenta each other in this country. Nekuti nyika ino haisi yavachamisa, haisi yavamunangagwa, inyika yemunhu wese ane chitupa chakanzi Zimbabwe. Ndeyemunhu wese akabarwa muZimbabwe.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaMike Bima, sezvo vanga vachinzi vari mumusangano wepolitibhiro yebato ravo wanga uchiitirwa pamuzinda webato iri. Asi sachigaro weZANU-PF amai Opa Muchinguri vati zviri kutaurwa neMDC Alliance izvi ndezvekuda kusvibisa zita reZANU-PF pamberi penhumwa yeUnited Nations iri kushanya munyika pari zvino.
Kuna rapotuwa urimo weUN ndozvamunondoda kubudisa zvinhu zvakadai izvi. Kana kwauya nyaya dzemarapotuwa tiine mavisitas, ndo zvamunoda kubudisa. Takwaziwa magemai.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaRashwet Mukundu vati mhirizhonga iri kuitwa neZANU-PF iri kusiya zita renyika rakasviba. Panguva iyo nhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan vari munyika vachiongorora nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuti zvirango zvakanganisa upenyu hweveruzhinji zvakadii, zvichitevera kukokwa kwavanonzi vakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Iri kungoburitsa chimiro chenyika yeZimbabwe pamusoro pezvematongerwo enyika kuti hapana kumbogara paita zvematongerwo enyika zvine jekerere. Nguva nenguva pese patinotarisana nenguva dzesarudzo tinopinda mumakakatanwa anoburitsa mhirizhonga, kunyanya mhirizhonga yaichiitwa nebato remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, uyezve nemapato enyika anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika nevanhu, mapurisa, masoja nevatsori vamaCIO vachinangana nekumbeza kumisa bato rinopikisa kuti riende kuvanhu rinotsvaga sarudzo nekutaura zvirongwa zvaro. Saka ndiri kuona kuti dambudziko raitika kuna vamunangagwa nezanu PF nderekuti nhangozvo vari kuda kuti zvirango zvopfume zvibviswe. Vakaudza Maidohan vakabva kuBelarus vachiti vatsongorora kuti zvirango izvi zviri kukanganisa Zimbabwe sei. Hunhu hwavo hwaramba kuchinja.
Panyaya yenhaurirano, vamukundu vati mamwe mapato ose ari muPoland haana basa sezvo mapato aya ane vanhu vashomanana.
Asi handione vamunangagwa vachitendera izvi nekuti vanofunga kuti vakagara pasi navachamisa vanoita sekunge vadzikisirwa chigaro chavo. Asi chigaro chemutungamiriri wenyika ndechekuedza nepose paanokwanisa kuti ataure neavo kunyanya vanomupikisa, vanoratidza kuti vane simba racho rekumupikisa vakaita savachamisa. Vamwe vese vanoda kugara navamunangagwa vachitaura navo, ana Mwonzora, ana Madhuku, ana Muteki, havana vanhu vavainavo. Munhu ane vanhu vakada kuenzana kana vakafanana navamunangagwa ndevachamisa. Saka vatungamiriri vavo ndivo vanofanira kugara pasi kuti vataurirane.
Asi MDCT inoti nhaurirano pakati pavamunangagwa navamwonzora dzakatotanga zvitevera kupindurwa kwakaitwa vamwonzora tsamba yavakanyorera vamunangagwa vachiti vanoda nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika akafanana nezveupfumi, matongerwo enyika pamwe nenyaya dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.